Mutongi wedare vangoni nduna varasa chikumbiro chavasikala chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe sezvo chikamu chemutemo chavari kunzi vakachikora chakabviswa mumagwaro emitemo yenyika nedare repamusorosoro munyika reconstitutional court. Asi vanduna vati chikamu 31 chemutemo wecriminal law codification and reform act chakavandudzwa neamendment 3 yakaitwa muna 2016. Saka nokudaro zvinotaurwa nechikamu ichi zvichiri pamutemo. Nokudaro vanduna vati vasikala vanofanira kuiswa parimand kuti vagozotongwa nemhosva yavari kupomerwa. Rimwe remagweta avasikala vapaida moyo saurombe vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Mutongi vanduna vauya ivo nemutongo wekuti vasikala vanofanira kunga vachipinda mukati metrongo pane inonguva, nekuti vati ivo paargument yataiita isusu yekuti mutemo wavari kutongwa navo hausisiri iwo mumastatute books medu. Mutongi ati iye kwete, section iyi yakarevivewa iyo mune yavati iyo amendment 3 ya 2016 ndo yavari kuti iyo yakarevive. Saka vari kuti mutemo uyu uchirimo mukati pemabhuku, asi mukautarisa mutemo uyu mukati pemabhuku ungoripo pakuti wakangodeleta izwi rekuti prison services. Saka makautarisa haurevive mutemo uyu zvataurwa nemutongi.
Zvichitevera mutongo uyu, vasikala vari kutarisirwa kudzoka mudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Mune imwe nyaya yakafanana neyavasikala, mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere, avo vakasungwa nezuro vamiswa zvakare pamberi pedare vachipomerwa mhosva yakafanana neyavasikala. Magweta Muzvare Mahere asvitsawo kudare nyaya imwe cheteyo yekuti mutemo uri kushandiswa nehurumende wakabviswa mumagwaro emitemo yenyika pamwe nekusabatwa zvakanaka kwavanoti vakwakaitwa Muzvare Mahere vari muusungwa, kunosanganisira kusanganiswa nevamwe vasungwa pasingatevedzerwe zviga zvakatarwa nesangano reWorld Health Organization kuti zvitevedzerwe senzira yekuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Mutongi wedare panyaya iyi Vatranos Utahwashe vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi nechishanu, izvo zvatsinirwa nerimwe remagweta amuzvare mahere vati nashe chinopukutwa.
Mhosva yavari kupomerwa haisi mhosva, nekuti dare repamusoro reConcord rakanga rakarasa mutemo wacho uri kushandiswa kuti vanzi vauye pasi pedare panapa. Vasimudza futi zvinyonyoto zvakawanda nemaererano nekumira kwakaita chitokisi chekuHarare Central Police. Saka dare razotricha pamutongo kune chipikiso chavo chekunzwa pasi pedare nekuti vamuchukisi vaite mainvestigations vazounza ripoti yavo musi wa15 January.
Zvichakadai, mutori wenhau Hopo Chingono uyo asvitsawo zvikonzero zvakafanana nezvavasikala namuzvare mahere akatarisirwawo kupiwa mutongo wake mangwana panyaya ari kupomerwa yekuburitsa manyepo. Rimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo vaudza mutongi wedare panyaya iyi Valanzini Ncuve kuti vanochengeta vasungwa vaunza Chingono kudare aine vamwe vasungwa 20. Kunyange hazvo dare rakati Chingono asasanganiswe nevamwe vasungwa agare pake ega sezvo achiti pane mukana wekuti anogona kunge akabatira chirwere cheCOVID-19 mushure mekumbosangana nevanhu vaviri kuSouth Africa avo vakazowanikwa vaine chirwere ichi mushure mekuongororwa iye adzoka kuZimbabwe.
Naizvozvo vaterera maarguments atanga tichivaisa pavari kuti aiwa kwete mutemo wari kutongwe nawo mutemo wakabviswa mumabhuku omutemo mumagwaro omutemo. Naizvozvo mutongi abva ati aiwa kwete regai ndimbozeya zvamataura ndozouya nemutongo wangu mangwanana na9 o'clock.
Vatatu ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakaburitsa mashoko pamadande mutande avo eFacebook neTwitter vachiti pane mwana ane mwedzi mipfumbamwe akarohwa nemboma nemumwe mupurisa muHarare akafa mushure mevhidhiyo yakatenderedzwa nevanhu vakawanda paindanet. Asi mutauriri wemapurisa vapou nyati vakazoburitsa mashoko ekuti mwana uyo haana kufa, haana kurohwa uye haana kukuvara, zvakazoita kuti vatatu ava vasungwe. Vatatu ava vanoti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.